mumashoko avataura pamusangano wavaita nevatapi venhau mubulawayo nhasi masikati sachigaro wezapu vaisaac mabuka vati vadhelengo vashaya nhasi mangwanani munairobi guta guru rekenya vari munzira kubva kuindia uko vange vachirapwa
Bada wengwa washai kwa bari ku Nairobi vaibva ku India kwa wanga wachiri nora hapwa zvinozofamba nenzira kwa zanzi abeta vauye kumusha saka bari panzira ipapo ndege yakazomira kukinya vaifamba nadhokotera akazorealiza kuti hai havachakwanisi kuti vaendire mberi vauye kuno kuZimbabwe saka mutumbu wavo izvozvo uri kukinya asati tisati taziva kuti uchauya rini kuno sekuti kunogadzirwa mapepa kana munhu akashayikira kune imwe nyika vanofanira kugadzira mapepa wokuti azotakurwa kuti abve ipapo auye kunoku
padhalengwa vange vave nemavhiki ane chitsama vachirapwa vari kuindia mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vatumira mashoko patwitter ekushaya kwavadhavengwa vamunangagwa vati vairemekedza zvikuru vadhavengwa pamwe nekurwira kwavakaita rusununguko rwenyika vativo vadhavengwa munhu akashanda kwenguva yakareba vari gurukota rezvemukati nenyika vamunangagwa vatumira patwitter mashoko ekurwadzikana kwavo kumhuri neshamwari dzavadhavengwa vachipindura mubvunzo wekuti pane rubatsiro rwange ruchipiwa vadhavengwa here nehurumende munyori mukuru webato rezapu vastrike mukandla vati sebato havazivi urongwa hunogona kuve hwakaitwa pakati pemhuri yavadhavengwa nehurumende vatiwo ivo sebato havangade kutaura nehurumende kuti vadhavengwa vapiwe ruremekedzo kwegamba renyika vagovigwa kunational heroes acre vachiti vadhavengwa vaigara vachitaura kune dzimwe nhengo dzebato ravo kuti havadi kuzovigwa ikoko mumwe wevaivo vakuru vakuru muzipra vaandrew ndlovu vaudza studio 7 kuti nyika yarasikirwa zvikuru vachiti vadhavengwa nemumwe wevanhu vakapa gwara kuvanhu vakawanda panyaya yehondo yerusununguko
ndo vanhu vakavhura nzira kuziva kuti magandanga anokrosa sei ndo vanhu vekutanga kuhondo ndo vanhu vakavhurira isu vama70s kuti tizive gwara kuti hondo inorwa sei so really at this moment date yadhumiso dhavengwa nevame vangu mazipra I know kuti vari kunzwa kurwadziwa
vandlovo vativo vadhavengwa muenzaniso mukuru wemunhu aive nemutsa vachiti vakashungurudzwa zvikuru nehurumende panguva iyo nyika yakawana kuzvitonga varobert mugabe vari panyanga asi havana kuve nemweya wekuda kutsiva kushungurudzwa uku
chinondifadza chinhu 1 kuti akasiya gwara risingaperi nhoroondo yenyika legacy yekuti you cannot cancel his name you cannot rub his name from the history of Zimbabwe munhu uyo anga asingadi utsinye a lot happened but he never revenged you are detained for no reason he never revenged he remained calm because he wanted people to live in peace in Zimbabwe
vadhavengwa vakasungwa pamwe nemushakabvu lookout masuku muna 1982 vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende kunyange hazvo vaive vawanikwa vasina mhosva vakaramba vari muusungwa vachishungurudzwa kusvika vazoburiswa mushure memakore mana mushure mechibvumirano chekubatana chakaitwa pakati pepf zapu nezanu pf muna 1987 vadhavengwa nevamwe vavo pasi pamushakabvu joshua ngomo vakabatana navamugabe nebato ravo pakaitwa congress muna 1988 vose vari pasi pezanu pf vadhavengwa vakaramba vari muhurumende vari gurukota rezvemukati menyika kusvika pavakazokundwa musarudzo dzevamiriri veparamende namushakabvu gibson sanda muna chikunguru 2000 zvichitevera kukundwa uku vadhavengwa havana kupiwa chigaro chegurukota navamugabe vadhavengwa nevamwe vavo vakabva kupf zapu vakazobuda muzanu pf muna 2009 vakanomutsurudza bato rezapu vachiti vaisawirirana nezvaitwa navamugabe mushure mekushaya kwavangomo muna 2008 vadhavengwa vakabuda pachena vachiri kuzanu pf kuti vaitsigira vasimba makoni musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna 2008 iyo yakaona vamugabe vachikundwa namushakabvu morgan tsvangirai asi sarudzo yemutungamiri wenyika yakazodzokororwa sezvo vatsvangirai vasina kukunda zvine mutsindo zvinotambirwa nebumbiro remitemo yenyika vadhavengwa avo vaizivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti black russian vakadzidza zveusori kurussia uko vakashanda nesangano revasori rekgb vadharengwa avo vanga vave nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe vasiya mudzimai zvodwa vana vashanu pamwe nevazukuru urongwa hwekuvigwa kwavo hausati hwaziviswa ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taura ishara